Tamuwana ma reports ma observers edu aripa ground kachitizisa kuti mota yeze kiangai chienda kubikita west constituency ya doni za mabalot filters asi zwaraita wabawa manya kumaporisa eki sautini wakanovazi visa kuti paritika jagadaro saka mabalot filters wao atura ni maporisa
mungawa deru zuweru kuti anga kawanda shakadi ma ballot paper iwaya
haipapo tinganyeta atizi kutaka wanda shakadi
asi muna funga heru kuti mapepa ya ana kupindo oma uko ya wangwa wanogona kuzwa shandisa ni nzira zisizo tishona utisabzo ziruko mangwana
nezwa tawana information ya tawana the situation was handled very quickly saka atifunge kuti mabalot paper zaya angawa aenda muma uko asirio
tishitarisa hicho chiitiko hicho hichi chinosiya papi Zimbabwe Electoral Commission mukuchengetedza zvinofanira zvichishandiswa musarudzo
nemaonero angu ndinofunga kuti hatingatore kudonedzwa kwaitwa maballot papers kubva tati vhiki haina kuvimbika nekuti this is an incident maincidents anowanikwa dai kuri kuti it was something clandestine chaitika saiti maybe zeka ingavimbike but this seems to have been an incident
totarisawo sarudzo dzamangwana imiwo sesangano reERC muri kutarisirawo zvakadii
isusu seERC tokurudzira vanhu kuti ngavaende kunovhota vanhu ngavacheke mazita avo nhasi vachishandisa the zex code *265# kuona mapolling stations avo kuti vari kuvhotera papi and then vomuka mangwana makuseni vanovhota vachichuza macandidates avanoda chinonetsa kana usina kucheka kuti unovhotera kupi kune ipi polling station unogona kumuka mangwana ukaenda kuwrong polling station nekuti maboundaries edu akachinja